Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 12/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo inotevera utongo wejekerere vachitokoka America kuti idzidze kubva kwavari. Hurumende inorambidza kushandiswa kwemasaisai eInternet eStarlink munyika zvaita kuti kambani iyi ivharire vari kuvashandisa pari zvino sezvo isati yabvumidzwa munyika. Vagari vekumaruwa wakawanda vochema-chema kuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pemari itsva yakaparurwa munyika yemazig. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rino vakashoropodza mashoko avanoti akataurwa nehurumende yeAmerica ekuti hurumende yavo inotyora kodzero dzevanhu. Vachitaura nebepa naure brick by brick vaMnangagwa vakati kana America ichida kuziva kunoteverwa utongo wejekerere inofanirwa kuenda kuHarare ichinge ichipinda muZimbabwe kuti idzidze zvakawanda. Vakati munyika hamuna kutyorwa kwekodzero dzevanhu kungataurwa nezvako vachiti hurumende yavo inobvumidza vemapato anopikisa munyika kuti akwikwidze uye kuumbwa kwavo zvinoratidza utongo wejekerere. Asi vanopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanongogaropomera hurumende kushandisa chisimba uye kumbunyikidza kodzero dzevanoipikisa kana kuishoropodza. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanoenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa.
Mashoko emutungamiri wenyika President vaMnangagwa mashoko anoratidza kuti vanenge vaitoita zvavo zveje nekuda kwekuti Zimbabwe iri kuzivikanwa seimwe yenyika dzisina utongi wejekerere uri kufamba zvakanaka. Hongu angataura zvimwe zvaanotaura zvekuti mapato anopikisa ariko, asi tikachidzika-dzika nenyaya yacho totarisa mapato acho nhengo dzemapato iwayo nevatungamiri vavo vari kubatwa sei, ndopatinochinyatsoona kuti utongi wejekerero hauna kunyatsomira zvakanaka sezvaunofanira kunge wakaita.
Asika Professor Mukonza, tiri kuona kuti muZimbabwe sekutaura kwaMnangagwa mapato anopikisa ari kubvumidzwa kunge achishanda kana kuumbwa nekutopinda musarudzo.
Hongu mapato anopikisa aripo uye ari kutenderwa kupinda musarudzo, asika ngatitarisei kuti mapato anopikisa ari kubatwa sei. Havasi kubatwa zvakanaka zvinotarisirwa munyika inenge ine utongi wejekerere. Vari kumbunyikidzwa, vamwe vanosungwa zvisina tsarukano, vamwe vanoshandisirwa makare edzimhosva kuti vashungurudzwe, vamwe ndevanotourayiwa chaiko. Tine miedzaniso yakawanda kumashuro. Totarisa nyaya dzesarudzo, sarudzo dziri kuitwa hongu nenguva yadzinofanira kuitwa, asi gore negore pane zvichemo pamusoro pesarudzo idzodzi. Pane kufungidzira kwakakura kwekuti sarudzo hadzisi kufambiswa zvakanaka zvinoratidza zvido zvevanhu. Pane kutaura kwekuti sarudzo idzi dziri kubiridzirwa uye pane mhirizhonga inoitwa panenge pakuda kunoitwa sarudzo. Saka zvinhu zvese izvozvo zvinobva zvaita kuti zviite sezvisina maturo nekuti anenge aripo asi zvinhu hasi kufamba nenzira yazvinofanira kufamba nazvo.
Asika kana nyika yakanzi ine utongo wejekerere kana kuchengetedza kodzero dzevanhu azvirove kuti vanhu vanenge vakubvumidzwa kuita madiro ajo china ka Professor Mkonzi.
Hongu ndizvozvo asi pane zvinhu zvavanotarisirwa kuita. Pane zvimwe zvinonge zviri mubumbiro remutemo mwenzaniso ndewekodzero. Zinonge dzichipuwa vanhu zvisinei nekuti vari kumapato. Tiri kuona munyika yeZimbabwe kodzero idzodzo dziri kutyorwa. Kuseni Maskati nemanero zvinova zvinhu zvinoradza kuti pane chisina kumira zvakanaka munyika yeZimbabwe.
Vanga vari muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vanove nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Kambani yekuAmerica yemasaisai high speed internet Starlink inoti yanzi nehurumende ivhare masaisai ayo kune vanga vachashandisa munyika zvisiri pamutemo. Mumashoko kune vanga vachishandisa masaisai ayo, Starlink yati vari kushandisa munharaunda isingabvumirwe vanofanira kunge vachivharwa sezvo yakuridzwa kuita izvi nemutemo ichinzi nePostal and Telecommunications Regulatory Authorities of Zimbabwe haisi kushanda zviri pamutemo. Starlink haisati yave kubvumidzwa kushanda muZimbabwe asi vanga vachibata masaisai ayo vanodzi vanga vachabata kubva kunyika dzakapoteredza dzakaita seZambia neMozambique. MuAfrica mune nyika nomwe chete dzakabvumidza kambani iyi kushanda pari zvino. Zimbabwe yagara zvayo ichiti haisi kurambidza Starlink kushanda munyika asi inoti inofanirwa kuita izvi zviri pamutemo. Vanhu vanga vachishandisa internet yeStarlink vanonzi vanga vachiita izvi kunze kwemutemo zvekuti kune makambani maviri anonzi akatosungwa akaripiswa nenyaya iyi. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network waWilson Box vanoti sangano ravo nemamwe masangano anoshanda akazvimirira vachange vachibatana nehurumende mukugadzira nzvimbo dzinopa rubatsiro kune avo vari kutora zvinodhaka kana kuti marehabilitation centers munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. VaBox vanoti pane hurukuro dziri kutoitwa pari zvino kuti izvi zvibudirire. Vanoti pari zvino nzvimbo dzinobatsira vanotora zvinodhaka dziri kudhura zvakanyanya uye ishoma munyika. VaBox vanoti pari zvino mapurisa ari kuedza kusunga vanotengesa zvinodhaka kune vechidiki asi chirongwa ichi chinoda kusimbaradzwa. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Munguva pfupi kune hurongwa huri kuitwa iwo pakati pehurumende yeZimbabwe nemastakeholders akaita sesu whereby tisi kuti izvo kunofanira kuchiiswa nzvimbo dzinorapa vakomana nevasikana vari kushandisa madrugs. Saka izvi ndo zvimwe zviri mugwaro remulti stakeholder framework iro richalonjwa nofuka mazuva anoteera hayo. Riri nyatsotaura iro kuti izvo tinofanira kunge tine marehab centers evana vanenge vachishandisa zvinokora. Kumwe kwacho hurumende yakatoidentifya kana kuona kuti angaiswe nechekupi. Saka tingati pachirungu is work in progress but at least there is political will inenge iri kubuda panyaya idzodzo.
Mungati ndezvipi zvinodhaka zviri kunyanyotorwa nevari kuwanikwa vachisangana nedambudziko iri pari zvino?
Pane drug runes iro crystal meth. Crystal meth yakanganisa vana vedu vechidiki kozoita mbanje. Mbanje yagara iripo zvayo asi ndoimwe inowanikwa nyore munyika. Saka vana vari kuitora zvisingaiti. Tozoita mamwe maparty drugs akaita samaextas nemamwe madrugs ari kutorwa nevana vedu. Kozoita codeine.
Muri kushanda zvakamira sei nemapurisa? Tinoona kuti vanga vane chirongwa chekuedza kuti vasunge avo vari kutengesa zvinodhaka.
Ichokwadi kuti mapurisa ari kuchiverana neava vari kutengesa zvinodhaka. Dai mutemo wedu kuti izvo ivo ava vese vari kushandisa madrugs ngavaende vanorapwa endeni voregedza kusungwa zvinoita kuti ava vari kutengesa madrugs vasaive kutengesera nekuti izvo vanhu vedu vanenge vane mukana wokubuda pachena wandibatsireiwo vanhu vachinorapwa kuzvipatara asi kana nyaya dzecriminalization dzakaramba dzichingowanda especially kune vari kushandisa madrugs tinoona kuti ava vanotengesa madrugs vanowana market nekuti vanoshandisa vacho vanenge vakuenda underground vanotengesa vachitera underground namutemo wakati chinjei ipapo tinoona kutengeswa kwemadrugs kuchiita kuchiderera.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network waWilson Box vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muEthiopia asunga vanhu gumi nevatatu vanofungidzirwa kuti ndo vakauraya mumwe anopikisa hurumende ane mukurumbira mudunhu risina kugadzikana reOromia. Izvi zvaburitswa nevenhau mudunhu iri. Bato rake rinoti mutumbiwa Bate Yugesa webato reOromo Liberation Front wakawanikwa wakaraswa pamugwagwa uri kunze kwedhorobha reMeki nechitatu nguva pfupi mushure mekusungwa kwake nemauto ehurumende. Bazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika rati America iri kushushikana nenjodzi yekukwira kwekurwisana mudunhu reMiddle East apo Iran yayambira kuti inobata Israel nemhosva yekurwisa nemuchadenga kuchangobva kuitika kwemuzinda weIran uri muSyria. Mauto eIsrael akati akagadzirira kuzvidzivirira pamwe nekudzorera. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nasi tiri kutarisa nyaya yedare repamusoro-soro mudunhu reArizona, iro rakapa nechipiri mvumo kudunhu iri kuti ritange urongwa hwekusimbisa mutemo unorambidza kubviswa kwepamuviri kwese wakadzikwa mudunhu iri muna 1864 asi wanga usiri kushandiswa kwenguva ndefu. Danho iri rinonzi nevanoongorora zvematongerwo enyika rinogona kukanganisa zvichabuda musarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa mukupera kwegore rino muAmerica sezvo dunhu reArizona riri rimwe rematunhu makuru anorwirwa nevari kukwikwidza. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation Dr. Roderick Machekano.
Avo vari kuramba mutemo uyu vari kuti aiwo kusunga mudzimai nokuti abvisa pamuviri kumutorera kodzero dzake nokuti muviri ndewake saka vanoti unofanirwa kuita zvaanoda nemuviri wake saka vanenge vachiti ivo kutorera vanhu vechidzimai marights avo ekuita zvavanoda.
Sekuona kwenyu nyaya yokubvisa nhumbu iyi kana kuti abortion inokosha zvakadini kuvanhu vakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika gore rino?
Nyaya yemaelections inyaya hombe chaizvo kana taakutarisa kunyaya yeabortion. Tinoziva izvo kuti muAmerica ruzhinji rwemarepublicans runotsigira mutemo unorambidza abortion. Toona kuti kumademocrats vazhinji vanosapota madhemocrats vanotsigira kuti mudzimai ange achikwanisa kuita zvaanoda nemuviri wake asi kana takatarisa muruzhinji rweAmerica ruzhinji kunorerekera pakuti mukadzi anofanirwa kuva nekodzero yake yokuti asarudze zvaanoda kuita kana aine pamuviri kupachengeta kana kupabvisa. Saka tingangoti ndo ruzhinji rwenyika irworwo. Saka nenyaya iri kunetsa yemitemo iri kunyanya kukurudzirwa nemarepublicans inoda kusunga madzimai zvinogona kuita kuti valuze masupport kunyanya yemadzimai kuti izvo vanenge vachitsigira kuti madhemocrats anonge aine atinoti malaws anoenderana nezvavanotsigirana nazvo.
Saka izvi zvinosiya nyaya yokutsvaga rutsigiro yakamira papi Dr. Machekano?
Pari zvino tinoona sokuti inyaya ichava mudariro mariro uchaizu nukuti hivi mune mamwe ma Republicans kana takatarisa kunyaya yeku Arizona tunotoona kuti mamwe ma Republicans ariko arikutoti uyu mutemo uyu waiswa uyu urikunzi ngaudzokere vari kuuramba vazhinji vari kushora chaizvo saka zvino zvichange zvichiita kuti maelections akwikwidze nenyaya iyoyi.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC natanonoka wande weStudio 7. Vagari vekumaruwa vakawanda vanoti hapana zvavati vave kuziva zvakawanda pamusoro pemari itsva yakaparurwa munyika svondo rapera yemazigi kana kuti Zimbabwe dollar dzinodzokorora kana kuti Zimbabwe gold apo vamwe vezvitoro vari kunzi vave kuramba kutambira mari yanga ichishanda munyika kare yemaZimbabwe dollar vachingoti vanoda kutambira madhora ekuAmerica chete. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vari kuchema kuti kuparurwa kwemari itsva iyi nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ kwakavaparira chituku sezvo vave kutadza kutenga zvinhu muzvitoro nekuda kwekushaya mari yekuAmerica iyo iri kudiwa nevezvitoro. Pasati paparurwa mari itsva yeZig, vagari vaikwanisa kutenga zvinhu nemari inenge iri mukadhi yekumabhanga kana kuti swipe kana kutenga nemari dzinenge dziri munharembozha dzavo mobile payment kunyange zvaiva dhurira kana zvichienzaniswa nekutenga nemadhora ekuAmerica. Asi kubva zvaparurwa mari itsva vemuzvitoro vanonzi havachada kutambira imwe mari kunze kwemadhora ekuAmerica vachiti havasati vave kunzwisisa mari itsva iyi uye havana ruzivo rweremangwana rwemari tsaru. RBZ yakazivisa kuti mari tsaru ichange ichishanda munyika kusvika musi wa30 mwedzi uno apo panotanga kushanda maZig. Mumwe anoti ari kutadza kutenga zvinhu muzvitoro nemari itsva iri mukadhi rebhanga rake zvichitevera kushandurwa kwemari dzakare dzichiiswa mumaZig ndivapaida Moyo Kembo avo vanogara kuchikuti mudunhu remashonaland west.
Zvaizvezvi kumashops hakuna atatanga kushandisa Zig kuno ina asi ndatomwe ndapesera ngoona kuti pamafoni chete.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwaodzi mudunhu remanicaland vavhusi musi svosve vanoti ivo havasati vave kutonzwisisawo nezvemari itsva yacho. Mumwe muzvinabhizinisi ari kuchikuti uyo anoti anoda kuzivikanwa nezita rekuti Pachedu anoti hapana chaari kunzwisisawo pamusoro pemitengo iri mumari itsva sezvo vasati vawaniswa dzidziso nevebhengi reRBZ sezvinomboitwa panoparurwa mari itsva.
Izvezvi hatisi kutengesa zvinhu nemaZig nekuti hatisi kuziva kuti Zig racho rakamira sei.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti mari itsva inogona kunge yakanaka asi vanoti haisati yashambadzwa zvakakwana kuti vemuzvitoro neveruzhinji vawaniswe ruzivo rwakakwana. Izvo vanoti ndizvo zviri kuita kuti vekumaruwa varambe kutambira kunyange mari dzemunharembozha zvinozogona kuita kuti veruzhinji vashaye chivimbo nemari itsva iyi.
Ipapa ndiri kutarisa kuti Ministry of Finance neReserve Bank dzinenge dzinonyatsoita basa ravo nemazvo nekuti nyaya yekarensi inonge ichifanira kunyatsokuitwa yatinoti proper awareness.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kumaruva kune mabhanga mashoma ekupa mari nekudaro vachamanikidzwa kushandisa madhora ekuAmerica zvakanyanya chaita kuti kutengeserana kunetse uye kuvadhurire. Vachitambara vanoti chakakosha kuti mari iyi idzikamiswe uremu hwayo kuti vakawanda vade kuishandisa.
Hatira kutadzidze kuti stability yemari iyi ikwanisa kuitwa sustained nekumaintainwa izvo zvinoita kuti vanhu vakawanda vange vachida kuramba vachiishandisa.
Asi chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vapersistence gwanyanya vanoti vashandi veRBZ vakatopinda kumaruwa svondo rino kunodzidzisa nekuzivisa vanhu nezvemari itsva.
Saka vanhu vekuri Zebeng vati vari kutobuda iye zvino kunotanga kudzidzisa vanhu nezvemari, mafichas emari iyoyo.
Pane yekushandiswa kwemari yekuAmerica zvakanyanya kumaruwa, vagwayana vanoti RBZ haina zvainogona kuita kusvikira mari itsva yatanga kushandiswa kupera kwemwedzi uno. Mari itsva yemazigi yakaparurwa nagavhuna mutsva weRBZ Dr. John Mushayevanhu svondo rapera, yakatanga ine huremu hwemazigi 13 anoraudzira kana ichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuAmerica. Asi pakupera kwezuva nezuro, dhora rimwe chete rekuAmerica ranga rave kutengwa nemazigi ari pakati pegumi nemashanu kusvika pagumi nemasere pamusika mutema. Hurumende inonzi yakatumira zvikwata zvinobva kuConsumer Protection Commission neFinancial Intelligence Unit zviri kutenderera zvichiona kuti vezvitoro havasi kuramba here kutambira mari yemunyika yeZimbabwe dhora. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hurumende yamunangagwa yakaoma iyi varongotarisa ivo kurarama kwavo nevana vavo chete, kwete kurarama kwevanhu vanenge vachiuraya futi vachiti mavhotsi pavari vachivadhamba dhamba. Saka vanhu vachoni vangagova vapi ingava mutungamiriri akadii asingateedzeri maraitsi evanhu? Saka kuchinzi vanhu vachoni vangakuda sei ivo usingavateedzeri? Haa, vamunangagwa veduwe ngavachinje maitivo nehurumende yavo.
Hurumende yedu yeZimbabwe iri kuratidza kukundikana panyaya yekugadzirisa upfumi hwenyika nenyaya dzemari, nekuti izvi zvemazigi izvi angori mazita ari kungochinjwa chete, ringori bepa rongoprindwa rongozodzorwa mafiga madenominations, but hazvina zviri kushanda, hazvina zviri kushanda.
Vanhu vari kumadiaspora chimboemanyi timboona sadza riri kubikwa kuti rakaema sei. Sadza rakatobikwa harisati rapakurwa, maakutoti haishandi mari yacho zvadeno deno. Zvadai zvikazodai, mbomirai mbomirai timboona. Those people vanhu vari kutaura izvozvo vari kumadiaspora, imbomirai mbai nemari yenyu tange taona. Chatoda kunzwa apa ndechekuti iri kutambirwa here kumapasipoti mari iyoyo? Zvese zvinhu zvegavhumendi iri kutambirwa here mari iyoyo?
Joamziyoni Padzanina muno muri Mpopo muSouth Africa. Chichemo changu live talk kwashamarari munoitsikirira 30 minutes ishoma, munodzitsikirira mukatsikirira nematopiki yakawanda. Sarai zvii magesti yenyu achitambudzika kuwana mutaimi wekutaura. After all modzokora futi haikwanisikiri tichakundinyusi ipedzerwa neava magesti achitambura naipo. Ndopa ndine chichemo napo.
Ndinoti Studio 7 zviri nani mutoregera kutobvunza Persistent Bwanyana nezvemari, nekuti uyo haana chaanotoziva. Persistent Bwanyana asaita kunge ari kuudza vana vadiki kuti iyi mari yazouya nyamushi unowu yakasiyana nemari yeshe yaimbouya nguva yaMugabe nenyaya yekuti yakabhekwa nemaminerals. Iwo Persistent Bwanyana uri kutaura kuti nguva yaMugabe kwava kusina maminerals, gold nemamwe maminerals ese ari kutaura azobuda 2024 here kana kuti anga agara ari muZimbabwe? Sei kudhara kwese makatadza kuti mari dzamaibuditsa mabhera nemabhondi amaibuditsa abhekwe nemaminerals, kwava kusina here goridhe racho?
Inini hangu ndandoda kuedza kutsanangurira kunyanya vanozviti chipanga mazano yeReserve Bank avo vagwanyanya avo ndo vandinavo kunyanya vanenge vachingoti mari yavo ine simba. Toda kuti chekutanga kumapasipoti vaende kunobvisa US kushande ziki, toenda kuboda uko majuti ese toda kuti abviswe aende kuziki nomo US. Saka toda kuti munhu wese muZimbabwe ngaashandise ziki, hapana US unofanira kushanda, kuti kuti vamwe chete ndo vanoshandisa ziki, vamwe vane mari vonzi aiwa tiswe maUS. Munhu wese ngaashandise ziki munyika, toda kuona pawa racho kuti riri pano.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
It was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitaro chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero achibva kuBuhera Lakson Chukua. Lakson anoimba nechikwata cheZCC Mbungo Stars. Ngatinzwe hurukuro yaita naibvanzi Chininga weStudio 7.
Nyika ino ichadongwa naMwari Jehovha. Imi muchingo kunununa muriko kuzeri uko.
Ndakatanga kuimba nechikuru mwanzi nechika grade 3. Ndaitamba bhora zvakanyanyisa nguva iyoyo. Pega pega pataida kunotamba bhora ndaitenge ndatokomboza rwiyo rutsva rwandaipa kuvakuzi kuti vandoimba vachitikuza tichitamba bhora.
Handeimberi mako Mbungo uko vaiti kudii vekereke makurova ngoma muJerusarema.
Vakuchechi vaienda kumutungamiriri wekereke. Vachiti bishop laki wapita zvezviguri muno muJerusarema zvokuti yakatiti hohoho isingambobviri panguva iyoyo ngoma dzichibvorwa zvokuti ndakaguma ndakuita yeso ndakutanga yeso na 11:30 p.m.
kuindava asi dzainakidza usiku here ngoma
kuri kutidza kuvharurirwa ngoma nekudisturbewa shungurudziyo asi ndichinda ndaipotawo ndichinda kumukuru wekereke ndoti bishop ndine zvinondinetsa musoro mangu ivo voti haudaro ukandirarisa bharara bambo vangu rokunamata.
Pamakazotanga imi kurekodha zvakabudawo sei?
Takazvitsudunura nevakomana nevasikana ipapo pakati abititi mwititi chaiyo yekuti vanhu vakatanga kuzvitambira zvokuti tisingambobviri.
Haleluya ugaro kutandura
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko atinosangana nawo tichisvike kunzvimbo idzodzo ndezvekuti PA system aiwa iri kutishungurudza netransportiwo mota yakati kurewo yekuti titakure PA system. Zvinhu izvozvo tikazviwana tiri kuda kufamba tichirapa nyika.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kutibata munotibata panhamba dzinoti dzeWhatsApp dzinoti 0782763070.
Chitipai kamwe chete timboitawo ndire ndire Woza Friday kudai.
Tauyane nesong latest iriko inonzi Sioni Chikopoko. Ndiyo songo yatinoda kuti musare mechizwa iyoyo.
Nzwisa yekambo kanonzi Chikopokopo kubva kuna Lakson Chikuwa ari muHarare uyo aita zvakare hurukuro naIvanzi Chininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakangana wachirongwa cheLive Talk nhasi manheru na8 p.m. apo tiri kutaura nezvedanho reRBZ rekunyima mamwe makambani mari dzavo dzakawanda dzanga dziri kubhanga iri ichiti kupa makambani aya mari idzi kunoshayisa simba mari itsva yeZig. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro wenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vayamasini munangagwa vanoti hurumende yavo inotevera utongo wejekerere vachikoka America kuti idzidze kubva kwairi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
So who is it?